Vachitaura munhandare yeNyamhunga mukaribha, vachamisa vati mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vari kubatsirana nasachigaro weZeki amai Priska Chigumba kubira sarudzo dziri kuitwa mwedzi uno.
Inyange naanenge aripo achibatsirana naChigumba, zvinodaka ndakubatai. Vaida kuenda kunopurinda mabaloti zechitsotsi, tikataura kuti haivhiiwi chidembo tamba tamba musiwo ndakabata. Hakuna anogerwa asipo, munhu anogerwa aripo. Wakambona munhu anorohwa wivhi asipo? Chiza mbamba chiza. Kukula izenzo. Tigore rino matota agerani.
Vachamisa vati Zeki ikaramba ichiomesa musoro panyaya yekudhindwa kwemapepa yekuvhotera nekwaari kudhindwa, vacharatidzira zvine mutsindo muHarare svondo rinouya.
Mangwana ndikusangana naKofi Annan. Kana tisati tawirirana, nyaya yakwira mutarara. Ndiri kuchedza nyika yose muHarare. We are going to shut down Harare. And I've told them because it's according to the law. Munhu wese tiri kumukoka, tiri kutaura kuti haivhiiwi, nesarudzo dzacho dzinoitwa tawirane ballot, tichiziva kuti rapikwa papi, rapakurwa papi, nani, nguvai, sei, harina mhiripiri here, harisi kuvava here.
Vachamisa vati hurumende inenge yatadza inofanirwa kubviswa, vachiti ivo vakasarudzwa vakatadza kupa vanhu mabasa mukati memwedzi mitanhatu mushure mekusarudzwa vanofanirwa kubviswa pachigaro.
Kana uri mutungamiriri hatidi kuona munhu anoti uri minista, bati munyika munonzi hamuna mari mumabhengi, totoramba tichi zviri normal. Uri minista welebha, hamuna mabasa munyika, toti zviri normal. Government yatadza kudeliver haifani kuwana rest. Haifani kunyarara, haifani kuzorora. Patiri kupinga isusu mukaona ndatadza kupai mabasa in 6 months. Niendesei kumba ndatadza basa.
Mumwe mudzimai apinda musangano wanhasi uyo wapindwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezvishanu, amai Emilda Chingosho, vati vane tarisiro yekuti vachamisa vachapedza matambudziko mazhinji emadzimai kana vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika.
Ini ndinofungidzira kuti vachamisa kupinda kwenyu government. Vachamisa vanotichinjira nemaziviro edu zvizhinji kupfurikidza nezvavakamboitwa navatsvangirai. Madzimai ndanga tanchiti madzimai ngaayo anokwanisa kunge achivhu.
Studio 7 aenda kukwanisa kunzwa kuna amai Chigumba kanawo kuZANU-PF mashoko avachamisa. Vachamisa vari kuenderera mberi vachitsvaka mutsigiro, uye misangano yavo iri kupindwa nezviuru nezviuru zvevanhu vari kuzviendera kumisangano iyi pasina anovamanikidza. Ndakamirira Studio 7 mukaribha, ndini Arthur Chigoriwa.